Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 10/2021 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tichitarisira kuti pangave pari pamaradio, mumaterevhizhoni, mumabepa nhau, mumigwagwa uchifamba, mabillboards aye, mahombe aye, maposters, maleaflets, uye nemitauro yese inotaurwa muno munyika. Vanhu vange vachidzidziswa nezveCovid-19, vachidzidziswawo zvekare nenhau yevaccine iri kuuya iyi.
Hurumende yokurudzirwa kusimbaradza urongwa hwekubayiwa nhomba kuburikidza nekupa ruzivo rwakakwana pamusoro penhomba yeCovid-19. Mimwe mishonga yenhomba yeCovid-19 inonyoreswa muZimbabwe kuitira kuti ishandiswe zvechimbi-chimbi. Nengo dzemutwakazi Republican Party dzinopfuurwa apo dzanga dzichiratidzira muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1489. Vanhu makumi matatu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 36,321. Vanhu makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana mapfumbamwe negumi nepfumbamwe kana kuti 33,919. Vanhu vachiri kurwara vava mazana mapfumbamwe negumi nevatatu kana kuti 913. Mukuzeya nyaya yekudzikira kwewandu wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Zvinofadza zvikuru kuti wandu wevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere cheCovid-19 huri kuderera. Asi yambiro yechenjedzo ndeyekuti veruzhinji ngatiregerei kuvarairwa. Sezvatiri kutoona kare zvava kutoitika mungave mumadhorobha, mungave mumisika, mungave muzviteshe zvemabhazi, tiri kuona kuti vanhu vatotanga kare kuvarairwa.
Sei muri kuti vamwe vave kuvarairwa?
Vamwe vacho havachatombopfeka mamask, kuungana kwakunyanya. Saka kuti tirambe tichiita kuti kuderera kurambe kuripo kwechirwere cheCovid, tinofanira kuramba tichicherechedza maguidelines atakapiwa neWHO nebazi rezveutano.
Pane zvamuri kuona nekunzwa, mungati bazi rezveutano riri kuita zvakakwana here kudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi?
Zvinenge zvakakosha kuti mabasa ekushambadza uye nekudzidzisa maringe nechirwere cheCovid-19 ange akatekeshera nyika yose, sezvo pari zvino izvi tiri kuona kuti mabasa edzidziso achiri kumasure zvakanyanya.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviitwe?
Tinenge tichitarisira kuti pangave pari pamaradio, mumaterevhizhoni, mumabepa nhau, mumigwagwa uchifamba, mabillboards aye, mahombe aye, maposters, maleaflets, uye nemitauro yese inotaurwa muno munyika. Vanhu vange vachidzidziswa nezveCovid-19, vachidzidziswawo zvekare nenhau yevaccine iri kuuya iyi. Asi pari zvino izvi mabasa edzidziso ari kuda kunyatsosimbaradzwa sezvatakamboita mugoreriya apo takava nedambudziko rechirwere cheHIV.
Zvii zvasiyana nedenda reHIV?
Waiti chero nepapi nepapi pawaisvika waisangana nemapepa ane zvinyorwa aidzidzisa maringe nechirwere cheHIV mumanewspaper, pamaradio, mumatelevision. Izvo zvakaita kuti veruzhinji vange vachiwana dzidziso yakakwana. Asi tikatarisa pachirwere cheCOVID-19, mabasa edzidziso achiri kumasure.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti makambani nemasangano akazvimirira oga ave kukwanisa kutengawo mishonga yekubaya vashandi vavo nhomba kuti vazvidzivirire kubva kudenda reCOVID-19. Mishonga yakapiwa mvumo neMedicines Control Authority of Zimbabwe ndiyo chete ichashandiswa munyika. Godwin Mangujika anoti panyaya inotevera.
MCAZ yakapa mvumo yekuti mishonga inoti Sinopharm neSinovac yekuChina, Covaxin yekuIndia neSputnik V yekuRussia ishandiswe zvechimbi-chimbi munyika kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota neZuro Manheru, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vakati makambani nemasangano akazvimirira anokwanisa kutenga mishonga iyi chete mushure mokunge apiwa mvumo nebazi rezveutano. Kana awana mvumo, vanozoisa mari muhomwe yehurumende yeNational Vaccine Procurement Fund iyo inozoatengera mishonga. Amai Mutsvangwa vanoti kana mishonga ichinge yauya munyika ichachengetwa kucentral stores senzira yekuona kuti zvese zvinodiwa pakuchengetedzwa mishonga iyi zvatevedzwa. Vanotiwo mishonga iyi ichaendeswa kumakambani nezvipatara zvakazvimirira yakachengetedzwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Amai Mutsvangwa vati vakadzidziswa basa ndivo vachabaya vanhu nhomba zvichiongororwa nebazi rezveutano. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti danho rekuti kutengwa kwemishonga kutungamirirwe nehurumende rakanaka uye richadzivirira chitsotsi nezvimwe zvinogona kuitika kana makambani akaregwa achitenga mishonga iyi ega. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati paigona kuita dambudziko rekuti mishonga iyi yaizodhuriswa zvakanyanya.
We think kuti danho rakatorwa rekuti zvinhu zvinge zvichiitwa through government nezvekuti tiongorore kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo here, nekuti takaona pakavhurirwa futi tikatarisa example ye pakatodzi ma test eCOVID ange achiitwa kuprivate. Pakaita dambudziko rekuti pakatanga kubikwa maresults vanhu vachipiwa macertificate asiriwo. Saka zvinhu zvinogona kuitika pavaccine tikangoti munhu wese ada angonge achitenga vaccine. Vamwe vanogona kutenga vaccine risiriro kana kuti kutenga risashande kana kuti kutadza kurichengetedza nemazvo. Zvinogona kuti padambudziko.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano remachiremba akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, avo vati hurumende iri kuedza kuderedza dambudziko rekutengeswa kwemishonga yemanyepo.
Dambudziko rinoti kune matsotsi izve akamirira desperation yevanhu iyoyo, yekuti anogona kutotamba achiti ndakatoimpota mushonga wangu ndega kubva kuRussia, kubva kuChina, kana kubva kuBritain, kana kubva kuEurope, iye achisaridzira zvake kuti aiwa mushonga wenhema wakakugadzirwa pasi pemuti, asi anenge atorowa vanhu mari vakawanda votobayirwa vanhu asi pakawana protection.
Mishonga iyi inonzi haidi kuchengetwa panotonhora zvakanyanya semimwe mishonga iri kushandiswa kune dzimwe nyika. Kunyange zvakadaro, Dr. Matara vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira hurumende kuti ipe mvumo kune mimwe mishonga uye vati panofanira kujekeswa pakutengeswa kwemishonga iyi.
Tinenge tava kukurudzira manje kuti pange pava netransparency panyaya yekuchengetedzwa kwemari dzinenge dzaiswa nevanhu, nekuti takabonzwa pakaitwa nyaya dzekutengwa kwemaPPE pakamboita dambudziko rekubiwa kwemari. Saka ndo zvimwe zvatinenge tava kuda kuti tione kuti zvinge zvichiitwa zviriki, mari dzevanhu dzinge dzichichengetedzeka. Vanhu vasazoti vaisa mari dzavo kuhurumende kuti mavaccines vamawane wozotadza kumawana kana vachinge vava kuda kupa vanhu vavo.
China yakapa Zimbabwe zvibhodhoro zviuru mazana mana zvenhomba yeSinopharm uye zvimwe zviuru mazana maviri zvatova munyika, uye ndizvo zviri kushandiswa kubaya vashandi veutano nevamwe. Russia yakapawo Zimbabwe zvibhodhoro zviuru makumi maviri zvesputnik V, kwozotiwo India yakapa Zimbabwe zvibhodhoro zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemushonga weCovaxin. Kusvika nezuro, Zimbabwe yange yabaya nhomba vanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe 35,761. Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate nhasi rabhadharisa imwe nhengo yeMDC Alliance neSaimarova zviuru gumi nezvishanu zvemadhora emuno semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Muzvare Marova vange vakavharirwa kujere reChikurubhi mushure mekusungwa nechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekufamba-famba zvisina mwero padare ramagistrate reRotten Row. Muzvare Marova vachadzoka kudare musi wa23 Gurume. Mune imwewo nyaya, mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vacharara mutirongo nhasi zvekare mushure mekunge mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guuriro vati vachatura mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevaviri ava chokuti vatongwe vachibva kumba. Vaviri ava vakasungwa nechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekuita musangano nevatori venhau padare panguva yenational lockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa aridza kuti akasunga vanhu vane chitsama mushure mekunge nhengo dzemutwakazi Republican Party dzaratidzira panze peBulawayo Police Central nhasi mangwanani. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Paita barara mhanya panze peBulawayo Central Police Station nhasi mangwanani mushure mekunge mapurisa aridza kuti achimhanyisana nevamwe vatsigiri vebato remutwakazi Republic Party kana kuti MRP. Vatsigiri veMRP ava vanonzi vange vauya kuzoratidza kusafara kwavo nekwavati kushungurudzwa nemapurisa kwemutungamiri webato ravo vamuqondisi Moyo, avo vanonzi vakasvikirwa kumba kwavo pakati peusiku nezuro nemapurisa nevechiuto vachida kuvasunga. Mumwe wevanhu vaona zvaitika, mutori wenhau Pamenas Tuso, audza Studio 7 kuti vatsigiri veMRP vanoda kusvika makumi maviri vauya paCentral Police Station vari murori diki vakatanga kuimba kwechinguva, asi mapurisa azovadzinga mushure mekunge vatanga kuita mhirizhonga.
Tanga kusvikapo nechitoenda kudaienda ndokubva ndaona mota yemutwakazi iri blended yabva yasvika ine vanhu vakati wandei ndokubva yapaka paentrance yekupinda mupolisi mukamba yemapurisa ndokubva madzika vanhu mumota imomo ndokutaka kuimba vachipuruza. Kwakupera nguva tingangoti maminitsi anokwana makumi matatu mapurisa ndokubva vazobuda, ava vemutwakazi ndokutanga kukanda matombo vachikandira kubuilding yemapurisa. Mapurisa ndokubva ndopo vatanga kuridza futi. But handiziri kuti futi dzacho dzanzi angari mabara ane chinhu here kana kuti angari mabara emarabhati, ndizvo handisingazivi izvozvo. Ndopazoparadza vana vanhu mushure mekunge madzizwa futi.
Vamwe vaudza Studio 7 kuti pane vatsigiri vebato ravo gumi vasungwa nemapurisa uye vamwe vashanu vakuvara mushure mekunge vapfurwa. Mutedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reBulawayo, Assistant Inspector Nomalanga Msebele, vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vaendesa gwaro rezvaitika kumuzinda wemapurisa kuHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nemusi wemuvhuru, dzimwe nhengo dzeMRP dzakapindira pagakava rerimwe purazi riri kuNdavazinduna iro riri pakati pemumwe murimi wechichena vaBrian Davis nemumwe waimbove mushandi wavo vaFloyd Ambrose. Dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaDavis ndivo vanofanirwa kuve muridzi wepurazi iri, asi vaAmbrose vari kuramba kubva papurazi iri. VaAmbrose vanonzi vane ukama nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, avo vakasiya basa mushure mekufumurwa nenyaya dzeupombwe savanonzi vaiita nemadzimai echidiki kusanganisira madzimai akaroorwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muSenegal vaOsmane Sonko vaburitswa musungwa mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzekukonzera mhirizhonga munyika iyi. VaSonko vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Vanotiwo vanhu vanofanira kuratidzira kusafarira kwavo hurumende iripo. Kushaikwa kwemvura yakachena mudunhu reMississippi zvikuru munzvimbo yeJackson kunonzi kwakonzerwa nekuputika kwepombi dzemvura nepamusana pechando chakarova dunhu iri mwedzi wapera. Pombi dzemvura munzvimbo makumi masere neimwe dzakagwamba nekuda kwechando ndokubva dzaputika, izvo zvakapa kuti vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vashaye mvura mudzimba dzavo. Zimbabwe iri muAmerica nemusi wechishanu chino ichange ichionekana nemumwe waive mufundisi vakuru vekereke yeUnited Methodist Church, mufundisi Isaac Mapipi maoko matanda, avakashaya nemusi wa27 kukadzi kuAtlanta mudunhu reGeorgia mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mutauriri wemhuri vari mwana wamufundisi maoko matanda vashongedzai maoko matanda vanoti veruzhinji vanokwanisa kuonekana namufundisi maoko matanda uye vachapuwa mukana uyu nemusi wechishanu kuimba yerunyararo yavakachengeterwa iye zvino. Vanoti nemugovera pachazovewo nemunamato uchatungamirwa nekereke yavaipinda uyo uchaitwa padandemutande. Mufundisi maoko matanda vakaberekwa musi wa15 kubvumbi 1940 uye vakashanda mumatunhu akawanda emunyika pamwe nekusouth africa vasati vauya kuno kuamerica, uko vakashandawo kwemakore akawanda kusvikira vazoenda pamudyandigere muna 2012 vave kuBaltimore, Maryland. Mufundisi maoko matanda vakasiya mudzimai nevana vapfumbamwe uye vazukuru. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwapetwa, asi pane tarisiro yekuti vachanoradzikwa kumusha kwavo kuOld Mutare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muvana veZimbabwe vari kunze kwedzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashongedzai maoko matanda akatanga nekuvabvunza mamiriro akaita urongwa pari zvino.
Urongwa hwavo takamirira kuti musi wemugobera musi waMarch 13 ndipo pavanenge vaita rusando rwekuonekana navo kuchechi kuvaipindira kunonzi kuFirst UMC Methodist Church yekuStoke Bridge kuti kutangisana 11 o'clock dzemangwanani tichipedza na 12 asi tinotanga neviewing iri private only kune mhuri neshamwari dziripo pamusana penyaya yecovid kubvira from 10 dzemangwanani to 11 o'clock asi musi wechishanu ndipo tinenge takavhura viewing ku funeral home kwanikwa chikara kwacho. Vakavhura mukana kuti vanhu vese vanokwanisa vanouya pakati pa12 dzemasikati kusvika na6 dzemanheru. Hapana nanonombedzwa chero vanhu vakapfekawo mamasiki avo vachito social distancing pamusana pecovid.
Ko urongwa hwekuchengetedzwa kwavo vanoradzikwa riini?
Mapepa nekuembasi anofamba sei nekuti mai mudzimai wavo wari kudisa kuti baba waende kumusha, saka kana mapepa afamba ekuembasi ndipo vachazoendesa kumusha. Basi urongwa ndewekuti waende kumusha kuZimbabwe kunoratidzikwa kuOld Mutare.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii Dr. Reverend Mwako Matanda?
Baba namai vanga vane vana 9. 7 ndivo vana vari pakati pababa vangu namai vangu. Vamwe 2 vanga vakaadoptwa nababa vangu namai vangu. Saka vatatu vakashayika Vicky ngari mukuru, Sofia naRuimbo vakashayika. Saka kwasara 6 ndivo vazukuru vakakwana kuita makumi maviri nemana, I believe. Kasekerawo vazukuru vevana vari adopted kunofuta nevakwane 10 vari kusvika but 34-40 vazukuru vasara mumhuri yavo.
Mungataurawo nhoroondo here yaReverend Mwako Matanda kuti vakaberekwa kupi, vakazoshanda kupi kusvika vazouya muno muAmerica?
Vamba vakabarwa vavo vakanga vagara makore makumi maviri nerimwe vasina mwana vachindonamatira kuti waita mwana. Saka musi wakwavo vakabara baba kunyakatamwe nomu kwaigara kunzi kwenyakatamba kumutadza. Vanhumu vese vakashamisika kuti aya ndiwo mapipi chaivo. Kuri Julia vakatimaivavo Julia Mengeni abara mwana after makore 21 vakaenda chikoro kunyakatamba kumutadza. Wakaenda kuseminari chikoro chechifundisi kuOld Mutare. Wakambako wakaenda kuchikoro chezvakare chofundisi Airport Theological School kuHarare. Wakabva kuno kuAmerica kuma90s. Wakapiwa nzvimbo yekufunda kunoku. Wakafunda wari muchikoro. Wakashanda kuPennsylvania nekuNew York. Wakabatsira vakuBaltimore kwaakagarako. Wakaretaya muna2012. Wachibva wadzoka kuno kuStockbridge, Georgia.
Avo vanga vari vashongedzai Maoko Matanda, mwanakomana wamufundisi Isaac Mapipi Maoko Matanda, vari parunare kuAtlanta, Georgia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro rubatsiro rwakapiwa nyika iyi neUnited Nations High Commission for Refugees, zvichiti zvichaita kuti South Africa isimudzire mabasa ayo ekuongorora magwaro evanhu vari kutsvaga upoteri munyika iyi. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Mufaro uyu unouya zvichitevera mari inoita zana nemakumi mana emamiriyoni emaranzi yakapiwa South Africa sondorino. Mari iyi ichashandiswa kwemakore mana mukusimudzira ongororo kwemagwaro evanhu vakanyimwa upoteri vakakumbira kuti nyaya dzavo dziongororwe zvakare sezvinodiwa nemutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa muzvare Loveness Gotora varumbidza chiitiko ichi vachiti rubatsiro urwu ruchaita kuti basa rifambe zvakanaka uye nekuchimbidza.
Ndirikuona sokuti chirongwa chakarongwa neHome Affairs pamwe chete neUnited Nations Refugee Agency. Chinova chirongwa chakanaka chokuti panyaya yemaasylums nokuti nguva yareba vanhu vakaapplya asina nhasi vasati vaawana nenyaya yekuti vashandi vakanga varwa shoma and backlog yacho yakaramba yachingokura. Saka iye zvinokuvedzera vaoroda kuti vashandi zvinobatsira kuti vakwanise kukasika kuclear backlog yacho yose iripo. Vanhu vowana mapepa avo avanga vakamirira. Munhu wose osununguka kugara zvakanaka kana kutsvaka basawo zvakanaka achiriwana.
Asi sachigaro weZimbabwe Exile Forum vaGabriel Shumba vanoti dambudziko rekunonoka kuburitswa kwemagwaro evari kutsvaga upoteri riri kukonzerwa nemashandiro anoita vashandi vemubazi iri kwete kushaikwa kwemari.
Backlog haingosi yokuti muna 2008 vanhu vakangowedzera chete, asi imwewo inokonzerwa nokuti basa maitiro avanoita vanhu vanoshanda kudepartment havariiti mune zvakanaka. Saka maZimbabweni kana tichiri kurangarira, vazhinji vakaenda kuZimbabwe Documentation Project muna 2010, sei tichingoramba tichingova zvenavanhu vakawanda vasati vagadzirigwa poteri hwavo muSouth Africa. Zvinongoreva kuti pane chimwe chinhuwo chinotaridza kuti mashandiro ari kuita department anenge asiri akajeka kana kuti anofamba zvakanaka.
Hurumende yeSouth Africa inoti ine vanhu vanodarika mazana mana ezuru vakanyorera kuti vapiwe upoteri uye haikwanisi kupedza kuongorora magwaro aya mukati menguva pfupi. Gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi vanoti mari iyi ichashandiswa kutenga mishina yekushandisa kuwedzera vashandi vane ruzivo, kudzidzisa vashandi vemubazi iri kuitira kuti vakwanise kuongorora magwaro aya nekukurumidza pamwe nekupedza ongororo dzavo mukati menguva pfupi. VaMotsoaledi vanoti bazi ravo rakanangana nekupedza kuongororwa kwemagwaro ari mumaoko aro anosvika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvitatu 163,000 pasi pechirongwa chiri kutsigirwa neUnited Nations High Commission for Refugees. Asi vashumba vanoti dambudziko rakatarisana neSouth Africa harisi chete rekunonoka kugadzira magwaro evanhu vari kutsvaga upoteri, asi kuti kune zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoda magwaro akasiyana-siyana ayo ari kutora nguva yakareba kuti abude.
Chimwe chino chinowedzera ndochokuti munhu kana ari pa asylum unotora makore asati apiwa refugee status asi hazvisi zvinofanira kuitika pamutemo nokuti kazhinji panongopera makore kana maviri unofanira kutendegwa kuapply for refugee status saka zvino zvazvisingafadzi zvachose asi tinotambira wodano reUnited Nations iri
zvizarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakatiza misha yazvo zvichienda kuSouth Africa nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekuoma kweupenyu muZimbabwe kunyange hazvo pasina huwandu hwakajeka hwekuti vanhu vangani vemuZimbabwe vari muSouth Africa masangano anoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika anoti kubva muna 2000 vanhu vemuZimbabwe vari pakati pemirioni imwe chete nemamirioni mashanu vakayambuka Limpopo vachinotsvaga mafuro manyoro kutiza mhirizhonga pamwe nezvimwe zvikonzero asi vazhinji vevanhu ava vanonzi havana magwaro izvo zviri kupa kuti huwandu hwevanhu vemuZimbabwe vari muSouth Africa hunetse kuziva ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Munjoma
Monica Mtswangwa ndiri minister weinformation publicity and broadcasting services basa guru rakatarisana naro sevana veZimbabwe kumira pamwe chete nehurumende yedu na president wedu comrade ED Munangagwa avo vatinotenda zvikuru kuti vakamhanya mhanya kuti vaccine itange kuuya munyika medu saka vaccine iri riripo kutibatsira kuti tione kuti kana utachiwana hwecoronavirus tahubata hauzonyanyi kuita shungu kuwadza miviri yedu kana kutiuraya saka vaccine iri vaccine rakadzidzwa rikaonekwa harina kungouya kuZimbabwe haisiyo chete nyika yakatanga kuwana vaccine rinonzi Sinopharm kana iri richatera rinonzi Sinovac tiri kutarisawo nyika dzakaita sana Russia rine raro vaccine rinonzi Sputnik Victory tiri kutarisawo mamwe ana AstraZeneca kubva kuindi kune nyika dzakaita India tiri kutarisawo na Johnson and Johnson tiri kutarisawo na Pfizer kututasa COVAX through African Union. Saka vana veZimbabwe ngatirege kungoti pane vanongosvika vachinyora zvavanonyora pa social media. I vaccine riripo kuti batsira, riripo kuti tikagona ku vaccinate 60% yevanhu munyika medu. Zvoreva izvo kuti tinenge tane inonzi herd immunity saka tinenge taakudini taakuzoti taakudzokera kumabasa kwedu zvakanaka teta container the spread of this virus izvi zvinoitika chete kana takabatana
chedu che live talk na 8 p.m. tirikutarisa zvirikuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenawo zvakare. Hurumende yokurudzirwa kusimbaradza urongwa hwekubayiwa nhomba kuburikidza nekupa ruzivo rwakakwana pamusoro penhomba yeCOVID-19. Mimwe mishonga yenhomba yeCOVID-19 inonyoreswa muZimbabwe kuitira kuti ishandiswe nechimbi chimbi. Nengo dzemutwakazi Republican Party dzinopfuurwa apo dzanga dzichiratidzira muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaya muchinzwa nhau dze isindebele.